vona ndechekuti vanhu vane dzidzo, vanhu vakamboshanda kuzvinhu zvakaita saizvozvo, vachishanda navabhaidheni nguva yavabhaidheni navaobama. Asi chikurukuru chandavona ndechekuti vanhu vechikadzi chete vaiswa mudhipatimendi iroro kuti vaone nezvekufambiswa kwamashoko anenge achibva kuwhite house achizoudzwa vanhu vemuamerica nepasi rose kuti vabiden vari kuita basa ravo sei. Chikurukuru chandamuona chandinoshora ndisingashore hangu kuti pane chakashata pavakadzi noruzivo rwavo ndechokuti dhipatimendi iroro rinokosha rinofambisa mashoko anokosha iwayo anopa chindiro cheamerica rinobva rangonzi iro ngaringe richishandwa navakadzi chete. Hapana chikonzero chavataura kuti nemhaka yei vasarudza vakadzi chete, vashayiwa varume here? Tinonatsokuziva zvedu kuti matambudziko mamwe atiinawo ndoorusaruro rweimwe mhando yavanhu rwanga rwuriko vakadzi bichi vanhu vechidzimai varivo vari kusarudzwa yatinoti gender discrimination iya. Zvino iyi yataakuona yaakuitwa navabiden handiyo zvekare here? Rimwe divi regender discrimination iyoyo kuti pakashayikwa murume zvake kana umwe unganga achishandavo ikoko. Saka diversity kana kupesana kwefungwa kungazovapapi kana kungobva kumadzimai chete.
Inini kana makatarisa apa munofunga kuti chikonzero chaita kuti vasarudze madzimai ega ega kuti vashande mubazi rezvekufambiswa kwamashoko uyu chingava chii?
Ndinoona sekuti zvinhu zviviri, chimwe chiripo ndechokuti sezvo mutevedzeri wavo vabiden ari munhu wechidzimai vakamala Harris varivo vanenge vaisafunga zvakanyanyanyanya kuti bato iroro dhipatimendi iroro ringe richifomewa. Zvekare chimwe chepiri chandinoona chavazviitira ndechokuti tiri kuona kuti pavanosarudza makurukota avo navanhu vavachazvishanda navo vamwe vasiri makurukota vari kuda kuziya zvatinoti vari kuda kubreka mabhaudhari kana kuseta history zvinhu zvichisa zvazvamboitiwa. Saka tinoona kuti dhipatimendi iri chinhu chitsva zvekare chachamboitiwa munhoroondo yematongerwo enyika yeamerica kuti pangava nomunhu wechidzimai unenge ari wekumusorosoro zvekare pangozova zvinokuta namadzimai chete anenge achisevenza ikoko kufambiswa kwamashoko. Saka munhu uya watingati unenge wakunyanya kuyerechwa nenyaya dzokuda kuita zvitsva zvisati zvamboitwa munhoroondo yeamerica zvekare vachitoita kuti utongi hwavo huonekwe sekuti hwaakutoda kutanga kuratidza huzvinyekenyeke hunenge huripo pakuti vanotarisa kune imwe mhando yavanhu ichidzimai voti iri basa ndoda kukwanisiwa namadzimai varume havari kuwanisa ikoko zvinhu zvinenge zvichakonzera mutauro nokufamba kwenguva. Asi mavonero angudoona sekuti munhu ungambozvichinja nokufamba kwenguva achinge adzwa zvinotaurawo vamwe nokuti munhu wakapromisa kuti ndichange ndichiteerera imi vanhu veamerica kuti munoti chii.